Zvakakosha kuti vanhu vanokura chivhotani kuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu. Zvakare kudzoka vanhu vachimbotovhota nekukumbira kuvhoterwa, vanenge vachibvunza kuti mashandiro andiri kuita ndiwo here anokufadza, ndoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa. Saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person.
Tinoona imomo muWisconsin iri kunzi ndo imwe yemastates avanoti mabattleground states. Vakamira sei pari zvino? Ndianani vari kukwikwidza?
MuWisconsin pane maraces akati wandei. Panotangira yekusenate. Kusenate kuna Ron Johnson vari kukwikwidzana navaMandela Barnes vemadhemocrats. Anga arimo pari zvino anga ari muRepublican vaRon Johnson. Tiri kuona makwikwi acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti Wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state but it's also a purple state. Kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumaRepublicans kana kuenda kumaDemocrats, zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi.
Unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuWisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuZimbabwe?
Yeah, ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti panoita kurwisana kwemaideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana. Ende unogona kuwana muDemocrat nemuRepublican vachitomwidzana tii vachitodiscussa pasina mhirizhonga. Saka zvinhu zvakanaka zvokuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo uye vachibva pamadivi akasiyana ende uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu, asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira. Uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufanira kunge uchinoita, vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita.